Musika mkuru wekuratiza zvigadzirwa zvitsva weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF wavhurwa nhasi muBulawayo paine vari kushambadza zvigadzirwa zvavo vanodarika mazana matanhatu kusanganisira makambani makumi maviri nemashanu anobva kunyika makumi maviri neimwe dzinosanganisira America neBelarus. Musika unopindwa nenyika dzepasi rose uyu unopawo mukana mukuru kumakambani emunyika wekuti azvishambadzewo achiratidza zvaanogadzira. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Kaliso Jokonya, vanoti kunyange hazvo zvinhu zviri kumbooma pano nepapo, musika uyu wakakosha zvikuru.
Tinganonetsa asi isu chido chedu chekuti tiramba tichienda mberi tichiti nyika yedu ibudirire itogadzirawo zvinhu zvakawanda, vana vedu vagova neugaro hwakarurama, uyezve iyo nyika pachayo kana ichidaro ichitengesa kumwe ndokutiwo upfumi hwayo hurambe huchikuravo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti nekuda kwematambudziko ari kutarisana nemakambani emunyika anosanganisira kudzimwa dzimwa kwemagetsi mukana uyu haunyatsobatsiri makambani emunyika.
Chinonetsa munyika yeZimbabwe pari zvino ndechekuti maindastri edu ari kuwa ari kufa. Kandorinedambudziko ratinaro rokuti kana uchumi hwedu husi kusimuka zvakanaka, trade fair inozove mukana wenyika dziri kunze kuti vavatidze zvavanotengesa muno, ichitongomirira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kune dzimwe nyika.
Makambani emunyika anonzi ari kukanganiswawo zvakanyanya nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vapersistence Gwanyanya vanouya nezano kumakambani aya.
Hongu tingadai here kudzikamisa nhasi mari yedu, asi tinenge tichiziva kuti idzikame nokusingaperi nyika inofanira kunge isingatengi zvakanyanya kunze kwenyika uye ine zvigadzirwa zvakavandudzika. Izvozvo ndozvinozoita kuti mari yedu igogona kuva nesimba.
Saka zvii zvingaitwa kuitira kuti zvinhu zvirerukire makambani emunyika kuitira kuti akwanise kukwikwidzanawo nemakambani ekunze ari kuratidza zviratidzwa pamusika uyu? Dr. Kanyenze vanoti panofanirwa kuitwa misoro pamwe chete nekukasika.
Nyika yedu haina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu ipamusorosoro ipafakta haina kumira zvakanaka, zvinoita kuti zvinhu zvedu zvidhure tikazvikumbidzana nezvinhu zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika. Ndo zvinhu zvatinotarisa kuti tiise misoro yedu pamwe chete tionesane kuti toita sei nokukurumidza, nokuti tikanonoka dzimwe nyika dziri kutomhanya nebhora. Vari kugadzira zvinhu zvavo vave kutomhanya kuenda mberi, asi isu tichiri kushuwe shure chaizvo.
Mangwana chitatu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kutarisirwa kuve munyarikani anokosha pamusangano wezvemabhizimusi weZITF International Business Conference uyo unoitwa parutivi pemusika wekushambadza zvigadzirwa uyu gore negore uchiitwa neZITF yakabatana neNational Economic Consultative Forum. Dingindira regore rino rakanangana nekugoverana zvekuita pfungwa nezvinangwa kana kuti Transformative Innovation Global Competitiveness. Musika uyu uri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weEswatini King Muswati vetatu nemusi wechishanu svondo rino. Hatina kukwanisa kubata satigaro reZimbabwe International Trade Fair vabusisa mwoyo kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei muzuva rekutanga. Gurukota rezvemaindastri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yatavatumira.